chekutanga takawirirana ndechekuti mamembers amalgamated road teachers association union nevamwe macivil servants vakaiswa kuzeti semapolling officers panguva ino yesarudzo dziri kutevera vane kodzero yekuti vavhote musi wa 30 July 2018 kana vanhu ivavo vakaregistwa zviri pamutemo uye vachikwanisa kuzozadzisa zvinotarisirwa kuzadzisa nemunhu wese anoda kuzovhota musi wa 30 ndochekutanga chatakawirirana chechipiri chatakawirirana ndechekuti nyangwe munhu upi neupi zvake akadhiplaywa kuzeti ari mushandi wehurumende akadhiplaywa chero kunzvimbo ipi zvayo ane kodzero yekuti andovhota saka nokudaro zeki inofanira kuti iite tore matanho ekuti munhu iyeye aende kunovhota papolling station yaakaregistwa musi wa 30 uyoyo ndo chinhu chechitu chatakawirirana chechi3 ndechekuti kuitira kuti vanhu ava vaaffectwa nedeployment vakwanise kundovhota zeki inofanira kutora matanho anosanganisira asi asingabvumiri chete mukupa transport kubva kunzvimbo yakadhiplaya vanhu vachienda kumapolling stations avanofanira kuvhota vanofanira kupiwa break rekuti vakwanise kuenda kundovhota musi wacho wa 30 uyoyo vozodzoka zvavo voendera mberi nebasa ravo ravanenge vachiita rezvekuvhotesa musi wa 30 ndo chechitatu chatakawirirana chechi4 ndechekuti vashandi ava vehurumende vakaitwa deployed kuzek semapolling officers vachapiwa mukana wekuti vaende mberi pamapolling stations avanondovhota kuitira kuti vagokurumidza kudzoka kubasa rekuvhotesa inazvaizvi vakapiwa priority yekuti vanongondosvika vachienda pamberi vondovhota kuitira kuti vakurumidze kudzokera paite minimum disruption then chechishanu chatakawirirana ndechekuti zeki ikarenja zvinofambiswa sei kuti vashandi ava vanenge vachitovhota kune dzimwe nzvimbo dzisiri pavanenge vachishandira vandovhota including kuita marotation zuva rese kuitira kuti nyaya yekuvhota isanyaya yekukanganisika sereni chekupedzisira chatazowirana ndechekuti hapana anobhadhara macost eumwe maererano nenyaya iyi kunyange yaenda zvayo kukoti